sofa panze. Izinyadzo pa jetso manje.
Babila
nongo yo credo. Nono ndizi zvinezvi. Chikanzi zviita manje. Vakandisunga sina mhaka, asi kujere kwa ispaka. Kundiendesa kukamba, nekanyaya yake kuti ndazvitigamba. Vakandisunga sina mhaka, asi kujere kwa ispaka. Kundiendesa kukamba, nekanyaya yake kuti ndazvitigamba. Take my sickies, but then for a shake a surprise. Motor white in the blue nail like a neuronzi police. Mkabda for my ladies, and I'm fake, I'm a pulling so kissy. Vachilid when in face, and I'm in shangu, such a glorious scanzi. Was one in Moshe Kojiti, Gamba twice in Kazi. I want a kissy. Vakuru take it easy, don't you see? Cause I am busy, I'm gango, who is nano, this is scanzi. Fan on to sissy, that's no raram chito kissy in Kazi. Brem fake a shangu, ne mania trasa Moses, Vakandi kandram garis, Vakand batrana senja pisi. The cousins were no easy, Tabushka pacha jo fisi. Vanuachi gunu muna. Pakaungana vadzidzisi kwaizi mwemudzibisi aizarima muzvechisi kwati mufundisa bazo sagare chalisi sisvetings amaranges matomatis nehanyanisi kozoti vatsigirwe zanu pf nemdc vatanga vasvevedzirati magamba ungachapera mavhoisi tyanzimise njemanotyisa sembwe nerebisi nyaya yekundru polisi ikasvika kumaenemizi vakafaraza atengesa tukopisi vakandisunga ndisina mhaka asi kujere kwaispaka kundiendesa kukamba nekanyaya yake kuti ndazvitigamba vakandisunga ndisina mhaka asi kujere kwaispaka kundiendesa kukamba nekanyaya yake major streets aive mukadzi ari short musoro akarukwa kerotsi akati ndiri gitu soro katsvuka serobotsi ngati aiwa let's vote ngati the secret ballot kaisha support choka choka semukadzi waloti zvikanzi silence in court you do or not vatsunga nmahandcuffs akanditorera pasipoti makabuda mukoti neescoti yemapoti era yoti vana ruben varwanga kutonyora manews report vanhu vakazonzwa paredio dj scoti oti the red rap on jesu yaimbosi aikoti marepers muri vafana muri mapints ndiri koti atongorogara mjere kwemafrican kwana 40 aive masura manchester crow watenno ndakasvika mjere sina faro semoveti asaya proti ngapiwa seti yewhite the 3/4 shots zvanzi welcome to school ruby this not a place of comfort kwaive nemarasta itaura nyaya dzespoti vaindiudza zvanaruni nana francesco toti semugoti uri muhotpoti pilot ari paairport i felt it from jere reta unge holiday resort vakandisunga ndisina mhaka asi kujere kwaispaka kundiendesa kukamba nekanyaya yake kuti ndazvitigamba vakandisunga ndisina mhaka asi kujere kwaispaka kundiendesa kukamba nekanyaya yake kuti ndazvitigamba chikupinda mjere vanhu vakwana I was not present ndango mixa chete negengare life in present ndine accent yemavetin chisounda unge Roy Bennett chinye pramajometi ndaire pana 50 cent still handibvumirani nanojere punishment cause life ndairarama ndaita unge college student teprovedwa mabedi zvese nemablanketi ndakambomira kunetswa nevanhu vezvikwereti chidya mare government down a balance diet ndisingaiti budget vaindibikira ndodya ivovo zosuka maplate dorondora ndandasuwa but still yange sina sweat ndasingabhadhari rent protection 100% chigara ndakagadzwa kalife kema president ndaitikana ndoimba ndakushokesa talenti magadhere ese aiburitsa mari mawalet ndikazoburitswa mjere neloya rangu maproent fesaimbove banditi ndakusalutwa nmasajenti vakandisunga ndisina mhaka asi kujere kwaispaka kundiendesa kukamba nekanyaya yake kuti ndazvitigamba vakandisunga ndisina mhaka asi kujere kwaispaka kundiendesa kukamba nekanyaya yake kuti ndazvitigamba vakandisunga ndisina mhaka
izinyadzo pajecho manje
Yo credo
anondizi zvinhu
zvisina
manje zvita manje